Chikwata ichi chiri kutungamira 3-1 apo vari kusangana neLesotho iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa rekuti ngwena kana kuti macrocodiles apo vari kusangana kumaseru nesondo. Zvibodzwa zviviri zvakanwiswa naRodrick Mutuma weDynamos nechimwe chete chakabva kuna Dani Piri zviri kupa veruzhinji pfungwa dzekuti maWarriors akatokunda kare uyezve atove munzira yekuenda kumaAfrica Nations Championships ayo ari kuitirwa kuRwanda gore rinouya. Muteveri wemaWarriors vazuva naimuroiwa vanoti Zimbabwe haimise tuzvikwata tudiki twakaita seLesotho zvekuti vari kutarisira kuti maWarriors ari kukunda zvekare mumutambo wechipiri uyezve uri wekugumisira munzira yekuenda kuEast Africa.
NaLesotho kuti dambura kwabvura kwabvura hatimise zvinyika zvidikidiki.
Vamuroiwa vanoti Zimbabwe yatove iko kuRwanda uko kuchaunganidza zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenhabvu muAfrica. Mungoriri wezvemutambo vaAndrew Rhodes vanotenderana navamuroiwa vachitivo zvibodzwa zvakaniswa neZimbabwe pamusha zvinoratidza kuti maWarriors ave iko kugungano remhizha yenhabvu muAfrica iyoyi.
Ndinoona nyika yedu Zimbabwe ichihwina zvakare, asi ndinovakurudzirawo kuti kana vachitamba vasatambe vachifungwa kuti vakatohwina, nekuti iwo Lesotho inenge yagarawo yakatogadzirirawo ichiona kutotiwo mutambo uyu waane makwikwa akasimba, saka ngavazamewo kutiwo vatambewo vakawedzera shungu dzavo kuti tienderere mberi.
Asi mutungamiri wevatambi vemaWarriors Dani Piri haasi kutarisa zveLesotho izvi asi kumafainari kuRwanda munandira gore rinouya.
Last year takaenda kumasemifinals, hopefully tosvika ikoko, tofura ikoko, tonosvika kumafinals acho.
Zvakamira zvakadai, vePremier Soccer League varonga mitambo mishanu mukupera kwesvondo, kunyange hazvo vamwe vatambi vezvikwata zviri kutamba vari munzira kuenda kumaseru nemaWarriors. Chikwata chiri kutungamira cheChicken Inn hachisi kupinda munhandare mukupera kwesvondo kusvika nechitatu svondo rinouya, apo chiri kusangana nechikwata chiri kubaka moto cheFC Platinum icho chinoraridzwa naNorman Mapeza. Asi mutambo mukuru uriko mukupera kwesvondo ndeuyo uri kuLafarge Stadium kumabvuku, uko chikwata chiri kurwira kuramba chiri muPremier Soccer League cheFlame Lily chiri kusangana neDynamos iyo iri kune rimwe rutivi iri kurwira kutora mukombe wePremier Soccer League. Dynamos ikakundwa kana kuita mangange mumutambo uyu, inenge yakundikana mhondo yavo yekutora mukombe kwemakore mashanu akateverana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Choroko Pirates ine Hwahwa, Harare City ine Haumine, Buffaloes iri kusangana neHwange kusakubva stadium kwaMutare. Tichitarisa mutambo wecricket, chikwata cheZimbabwe chatarisana nenguva yakaoma apo chiri kutamba neAfghanistan mangwana mumutambo wekugumisira wemazuva mashanu uyezve uchitambwa zuva rimwe. Zvikwata zviviri izvi zviri mangange 2-2 mushure memitambo mina izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji sezvo Afghanistan isina mbiri mumutambo uyu. Kukundwa kweZimbabwe mumutambo wekugumisira mangwana kunoshoresa nyika zvekuti Zimbabwe inofarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.